Samueri wechipiri, chitsauko chemakumi maviri neimwe. Panguva yokutonga kwaDhavhidhi, kwakava nenzara makore matatu achiteverana. Saka Dhavhidhi akatsvaka chiso chaJehovha. Jehovha akati, “Imhaka yaSauro neimba yake yeropa, imhaka yokuti akauraya vaGibheoni.” Mambo akadana vaGibheoni akataura navo. Zvino vaGibheoni vakanga vasiri vorudzi rwavaIsraeri, asi vakanga vari vakasara vavaAmori. Vakanga vapikirwa navaIsraeri kuti vasaurayiwe, asi Sauro mukushingaira kwake nokuda kwavaIsraeri navaJudha akaedza kuvaparadza. Dhavhidhi akabvunza vaGibheoni akati, “Ndingakuitirai chiiko? Ndingayananisa neiko kuitira kuti mugoropafadza nhaka yaJehovha?” VaGibheoni vakamupindura vachiti, “Hatina kodzero yokureva sirivha negoridhe kuna Sauro kana kumhuri yake, uye hatina kodzero yokuuraya munhu muIsraeri.” Dhavhidhi akati, “Munoda kuti ndikuitireiko?” Vakapindura mambo vakati, “Kana ari munhu akatiparadza uye akaita rangano yokuti tipere uye tishayiwe nzvimbo kupi zvako muIsraeri, zvizvarwa zvake zvechirume zvinomwe ngazvipiwe kwatiri kuti zviurayiwe uye zviiswe pachena pamberi paJehovha paGibhea raSauro, musanangurwa waJehovha.” Saka mambo akati, “Ndichavapa kwamuri.” Mambo akararamisa Mefibhosheti mwanakomana waJonatani, mwanakomana waSauro, nokuda kwemhiko pamberi paJehovha pakati paDhavhidhi naJonatani mwanakomana waSauro. Asi mambo akatora Arimoni naMefibhosheti, vanakomana vaviri vaRizipa, mwanasikana waAya, waakanga aberekera Sauro, pamwe chete navanakomana vashanu vaMerabhi, mwanasikana waSauro, waakanga aberekera Adhirieri, mwanakomana waBhazirai muMehorati. Akavaisa mumaoko avaGibheoni, ivo vakavasungirira pachikomo pamberi paJehovha. Vose vari vanomwe vakafa pamwe chete. Vakaurayiwa panguva yokutanga kukohwa, pakutanga kwokukohwewa kwebhari. Rizipa mwanasikana waAya akatora nguo yesaga akazviwaridzira pamusoro pedombo. Kubva pakutanga kwokukohwa kusvikira pakunaya kwemvura ichibva kudenga pamusoro pemitumbi yavo, haana kutendera shiri dzedenga kuti dzivabate masikati kana zvikara zvesango usiku. Dhavhidhi akati ataurirwa zvakaitwa naRizipa mwanasikana waAya murongo waSauro, akaenda akandotora mapfupa aSauro naJonatani mwanakomana wake kubva kuvagari veJabheshi Gireadhi vakanga vaatora muchivande kubva pachivara chapaBheti Shani, uko kwavakanga vaturikwa navaFiristia shure kwokunge vauraya Sauro paGiribhoa. Dhavhidhi akauya namapfupa aSauro naJonatani mwanakomana wake kubva ikoko, uye mapfupa aavo vakanga vaurayiwa vakaiswa pachena akaunganidzwa. Vakaviga mapfupa aSauro naJonatani mwanakomana wake muhwiro waKishi baba vaSauro paZera muBhenjamini, uye vakaita zvose zvavakarayirwa namambo. Shure kwaizvozvo, Mwari akapindura munyengetero wokumirira nyika. Kwakavazve nehondo pakati pavaFiristia navaIsraeri. Dhavhidhi akaburuka navanhu vake kundorwa navaFiristia uye akaneta kwazvo. Uye Ishibhenoni mumwe wezvizvarwa zvaRafa aiva nomusoro wepfumo wairema mazana matatu amashekeri uye akapakata munondo mutsva, akati achauraya Dhavhidhi. Asi Abhishai mwanakomana waZeruya akanunura Dhavhidhi akabayira muFiristia pasi akamuuraya. Ipapo vanhu vaDhavhidhi vakapika kwaari vachiti, “Hamuchazomboendizve nesu kuhondo kuitira kuti mwenje weIsraeri urege kuzodzimwa.” Shure kwaizvozvo, kwakazovazve nokurwa navaFiristia paGobhi. Panguva iyoyo Sibhekai muHushati akauraya Safi mumwe wezvizvarwa zvaRafa. Pano kumwe kurwa navaFiristia paGobhi, Eiranani mwanakomana waJoari Oregimi muBheterehema akauraya Goriati muGiti, akanga ane pfumo raiva nerwiriko rwakanga rwakaita setsvimbo yomuruki. Pano kumwe kurwazve kwakaitika paGati, pakanga pane hofori yomurume akanga ane minwe mitanhatu paruoko romumwe nomurumwe, uye zvigunwe zvitanhatu parutsoka rumwe norumwe, zvose zviri makumi maviri nezvina. Naiyewo akanga ari chizvarwa charafa, akati achishora Israeri, Jonatani mwanakomana waShimea mununʼuna waDhavhidhi akamuuraya. Ava vari vana vakanga vari zvizvarwa zvaRafa muGati, uye vakafa pamaoko aDhavhidhi navanhu vake.